A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 16th, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the continued economic crisis facing the country and how women and their families are coping.
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzi mai msakanganwe.
And don't forget that we are live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona and VOA Ndebele. If you have not already liked us, so you can join in the conversation.
As we said, we are speaking about the economy today and how it's affecting women. Zimbabwe's annual inflation rate for the month of April has gone up to 75.86%, up 9 percentage points on the March rate of 66.8, as the country fails to tackle price increases.
And the Zimbabwe Statistical Agency, Zimstat, last month adopted a new metrics to calculate the consumer price index. But going by the old base, the inflation rate for April would have been 175.326%.
And today's Star Minister Ntuli Ncube was quizzed by lawmakers on the state of the economy, with some openly telling him that Zimbabwe had lost trust in his ministry and the government. They said this was because of their financial policies that have resulted in massive price hikes and people losing their finances when there were changes in exchange rates and the introduced interbank foreign currency market.
The finance minister, however, refuted this. Now, let's take a listen at what he said in parliament today.
We have started paying off our domestic debt. That's why there was a decline in the domestic debt. But also, I'm happy to report to the House, Mr. Speaker, say that as of 2 weeks ago, we've started making token payments on our foreign debt to the European Investment Bank, to the World Bank, and to the African Development Bank. And these are token payments to begin to service those areas that are causing us trouble as we try to finance our areas clearance, our roadmap.
That was Finance Minister Ntuli Ncube speaking today in Parliament.
What are your views on the issue? If you're out there and you're listening, please come into the program and share your ideas of how you're coping day to day. What are the most painful things that you're facing? How would you like to see government taking charge of what's going on? Please join into the program. Start.
Yebo ke lamhlanje sikhuluma ngokubalukhuni komnotho welizwe lokuthi kambe kuphatha njani abesifazana lemoli nje ezindlini ngoba lapha siyabona ukuthi intengo yempahla isiqansile njalo asiyo intengo yempahla yodwa abantu bavele bekhala ngokusilela kwempahla zokusebenzisa siyabona ukuthi abanye bakhala ngokuthi akula manzi, abanye bakhala ngokuthi akula mafutha ezimota okuhambisa, abantu bayihlule ukuthenga impahla ezitolo njalo nanku siyabona ukuthi isilinganiso somnotho welizwe inflation rate lokhe kusiwa kusiyaphambili ngakho iningi lithi hayi lithwele amagabha avuzayo ngoba konke akuhlangane abanye vele sikhuluma nje abalala misebenzi imisebenzi ayitholakali lanxa umuntu efundile waqeda kunzima ukuthi awuthole ngakho ke siyakhangela konke okukuhluphayo lawe lapho hlezi khona ngoba abantu behlu lanxa abantu behlutsha izinto ezehlukeneyo kukhona la okukhathazayo, kukhona lapho elihlangana khona ngalezi nhlupho. Siyacela ukuthi usithumele lawe inombolo zakho, sizakuchayela ucingo sikhulume lawe, sitshele ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba.
Ayiwako neavo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza pachirongwa chedu chemadzimai cheWomen's Round Table pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tiri kutarisa isu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, tichinyanyo tarisa panyaya dzezveupfumi. Nasi tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75% zvichienzaniswa nezvanga zviripo mwedzi wapfuura, uyezve taona nasi gurukota rezvemari vantuli Ncube vachimira muparamende asi vachishoropodzwa nevamwe malawmakers vachiti ivo vanhu vazhinji havasisina vimbo nekufambiswa kuri kuitwa nyaya dzemari, vachiti ivo vanhu vakawanda vakawanikwa ivo vachirasikirwa nemari dzavo dzemumabhanga apo pakaitwa ipo monetary policy nenyaya yemaexchange rate. Nasi zvakare vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka zvinhu zvasanduka munyika, vachiona iyo mari iri kutengeswa yekunze iri kutengeswa pamusika wemari mutema ichikwira, marates achikwira, uyezve vachiti mabhanga mari idzi hadzisi kuwanikwa. Regai timbonzwa zvanga zviri kutaurwa izvo nevanomirira malawmakers anomirira munzvimbo dzakasiyana siyana vanga vari kutaura iwo muparamende nhasi vachitaura pamusoro pezvanga zvataurwa navantuli Ncube. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ease of doing business yamataura taachitarisa kuti inogona kutibetsera pamainvestors ngezvipi zvamaita minister pamainvestor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yava kuproducea muno kuti vachibva iri US vokwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevhisa mazvikwereti zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuzimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iyi iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mubank. Ndezvavari kutaura
vanobe dambudziko ravanari ndirekuti hurumende vanhu havasisina vimbo nayo, saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka, vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo, kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende. Nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu vafanana naThomas anotenda nekuona.
Aiwa, apo tiri kunzwa kutaura kuri kuita vamwewo tanzwa kubva kune vamwe malawmakers uyezve nevamwewo vemunyika vari kutaura ivo maonero avo nezviri kuitika panyaya dzemari uye dzezveupfumi. Asi regai timboenda kune mamwe madzimai vari kutaura ivo zviri kuitika nyanya mukurima. Vamwe vanorima fodya vari kuchema chema vachiti ivo mari yavari kubhadharwa ishoma, saka vari kuona kuti zviri kunetsa kuti varambe vachichengeta mhuri dzavo. Kozoyo vamwe vari kuAlaska vari kuchema chema panyaya yemvura, vari kuchema ivo vachiti vari kubhadhariswa mari dzekuti vawanikwe vachichera mvura. Saka regai tinzwe kuti madzimai vari kuti chii.
Kuti chii?
Kuti foja yangu yakabatwa yakawandisa nemuntu manje sikutondinetsa nemutengo wacho wakadzikira 10 cents 19 cents togara mazuva akawanda tiri kunoka. Ukatuda izvi kozozvaiwa imbomira ima account izvo zvandina ndine yangu account asi vari kuiramba nadzovhurisa yedu yekuru.
Saka muri kuti chii nenyaya yemari yachona ishoma shoma yakadaro?
Mari yacho ishoma nene, hapana zvainombotiitisa nekuti vana vechikoro izvi vakamirira kurarama kwakaoma.
Muri kubhadhara mari yemvura ino?
Kubhadhara $2.
Taura zvese zvamuruda kutaura nechichemo zvenyu zvamuruda kuti zviitwe.
Kubhadhara $2. Tachikumbirisa kuti masidziro agona kutibatsira panyaya dzemvura. Razi mvura yacho ikuwandire zvibhorani zvokufa tinge takawanda, saka munhu anenge akunzi 5 buckets pamunhu.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa nuna dziri kutarisana nemadzimai vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Tanzwa vari kuAlaska kuMashonaland and West vachichema chema panyaya yemvura vachiti vari kubhadhariswa kuchera mvura pachibhorani. Tikanzwa zvevamwe vamai vari kuMashonaland and West zvakare vachiti ivo Maria vari kubhadharwa pane zvirimwa zvavakarima zvefodya ishoma. Saka ndozvimwe zvatiri kukurukura pano kuti muri kuzvigona sei nyanya madzimai panguva iyo nyika yakatarisana nekuondomoka kwehupfumi uyezve vamwe vachichema chema kuti zvinhu hazvisi kutengeka kana ukatengesa mari yaunokwanisa kunge uri kupiwa haisi kukwana kuti uchengete mhuri. Ndozvanga zviri kutaura vazhinji vatanga tiri kutaura navo nhasi. Saka pindai muchirongwa mowanikwawo muchitipa pfungwa dzenyu kuti muri kuona sei kana muchida kuti tikufonere mubva manyora nhamba dzenyu ipo pano kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonera rai muchipinda muchirongwa. Munoziya zvekuita kuti kana muchinge mapinda muchirongwa mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukakwanisa kunge tichikwanisa kukubatai panhare hama neshamwari dzenyu dzinobva dzakunzwai. Tina Tabitha Manyoni ari kuti muri sei henyu sezvangu ndiri pano paAvondale muZimbabwe. Nicodemus Matariro ari kuti manhero akanaka. Gabriel Rwadzisai ari kuti I'm watching you from Durban, please call me. Asi ndiri kunzwa kuti pane muteereri ari panhare pari zvino rigaite ende kwavari. Hello caller.
Hello. Actually this is our first guest, Juliet Ngiwane. She's an official. She's actually the director of the Women Development Association in Zimbabwe. We welcome you to the show.
Thank you, Stephanie.
Yes, we see that you are working mostly with rural-based women. What are the challenges they are facing now? We see that mostly people are worried about price hikes and electricity and water. What is the main challenge in the rural areas?
The main challenge standing in the rural areas is drought, the economy, hunger, school fees, transport, everything is just unbearable. You know, when you're in the rural areas, prices are so high. The business people will always tell you about the transportation to Gwanda, the road network to Gwanda, and they'll hike their prices the way they want. The dollar is not there, the bond note is not there. So the rain did not fall. And it all comes back to the women.
Yes, and what is your organization helping to assist the women? Do you have any programs in place?
The program that we have, we are just empowering them with their rights, empowering them to do accountability, you know, to challenge their leaders to bring things, service delivery to them, like, we are saying if the business people are saying the roads are bad, we're talking with our councillor, Rachel Nube, this other day, to say, Rachel, what best can we do to make the roads better so that maybe the business people not cry of the roads? She has no answer. Councillor has no money. The roads belong to DGF. The roads belong to so much bureaucracy, but we are still fighting. And let me say that service delivery is the main challenge. You go to the clinic, there are no pills. The nurses there are just miserable as their patients. They have no help. They can diagnose, but they cannot give you anything. They'll tell you to go and buy in Gwanda from the pharmacy. To get the pharmacy is it's the dollar. You get there, you don't have the dollar, the US dollar. Even if it is the bond, how do you get there? People have got no money. People have got so many challenges in the rural area.
Yeah, ungasichazisela nje ngesintu ukuthi abesifazana kuyini okubahluphayo. Sikhuluma nje abemadolobheni bathwele amagabha avuzayo ngokwemali lokunye.
Abemakhaya bahlutshwa yinto yonke nje jikelele. Akulamali okokuqala. Nga veri swela ngabe madorobheni ekhaya umuntu yaboleka imali kumbacela ezimoto enagada athi efike kwanda ayishwele imali yakhona. Nxa ethe wayithola sitho kulaba abahola amapensioni abanye vele abalalithola abaluholayo.
Yena
uthi esibhedlela ezibhedlela akulamithi emakliniki la emakhaya. Onesi mangakutshela uzohambe ethenga lokhu lalokhu egwanda. Uthi egwanda umbe edorobheni kobulawayo uhamba njani ngani. Uthi uthi uyafika khona ngale ekhemesi bathi bafuna i-US dollar. Ngabe sithi ibond liyesabeka. Nge ngabona nje omunye umzali umntwana bethile nje last week. Uwile lapha egwanda ukuthi athenge amabhandishi lani lani sebefuna bekuyi-$77 i-treatment yangikhona. Umama uhlezi ekhaya akasebenzi le dollar lelo kalazo ibond. Basi ayilethi 20 usa mama kalalo. Uyakubona ukuthi kulobu zima ezitolo lakho izinto ziqansile bathi imigwaqo mibi labo bathenga kazima. Umuntu wekhaya uthwele nzima ngayo yonke into. Pho lo mlumo uphinde wabahlanekela izilwa lisanayo. So kuyesabeka.
Ye kuyezwakala. Ye libe libambile khonapho ecingweni sizaphenduka ke. Hello caller. Hello.
Hi, Shisimazi. How are you?
I am okay. Makadi kwe koko ku Zimbabwe.
Ai wa zvinhu zvakaoma mama.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ai, tiri kuKwaZulu.
Ehe, tiri kutaura nani vamwe vabva vakuziva iwo.
Shakira.
Ehe, tiri taurewo kuti semadzimai muri kuzvigona sei takatarisa mamirira akaita zvinhu zuva nezuva.
Mhm, Sinombo tengesa ka ndine ndichitengesa nyango kana hoda chunhu nhasi ukauya kuti uchitengese mangwana mari yacho inenge isashandi inenge yato haichatoite mari yacho chunhu chechiya ukachihoda nhasi mangwana kuti uchitengese mari yacho kuti uzonodzokera futi uzochitenga hauchakwanisa futi kuchitenga zvine zvatopera.
Saka pamuri kuita sei kuti murambe muri mubhizinesi?
Tatagombomira kuita zvebhizinesi because hazvina zvazviri kupa. Uri kutobroka unenge uchitobroka kutodzokera kumashure zvisingatomboiti.
Saka mungati nini ehe nhasi tanzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka musha wakasviba mari haisi kuwanikwa uyezve avo vanotenga mari sekutaura kwamuri kuita iri kuwanikwa iyo ichidhura zviri kufamba sei nhasi chii chiri kuitika?
Zvinhu zvacho izvi hatichatomboziva kuti zvaakuenda kupi. Hazvichatomboiti. Aiwa aiwa tongoti havo tishandise US dollars ndo zvinotori nani because harikwire haridzike haiita sei pane bhondi kai. Aiwa bhondi haiyazotipfidzisa tazotsvukira gore rino neno kuti tinosvika here December hatichitomboziva tichasvika here kana kuti hatisvike.
Saka mungati mimi muri inenge ichida mari yakawanda sei kuti murarame tomboti pavhiki?
Mavegetables anoita 50 cents tinenge tiri tushoma shoma. Saka you need 2 bundles idhola iyoyo. Then matomatoes ari kuita $1.50 ari 3 matomatoes. Then kana toti chingwa $3.30 pamwe mune muri 3-4 mumba 4 kana 5 mune makutoda 2 loaves hadzichatokwani yatoo $7 iyi woti yematomatoes kweiyo nyama yacho aiwaiwa pamwe ndomumwe munhu ungatode kuti munyatsonzi makwana ka pawiki ka ndomumwe unenge uchitoda kana almost like $200 ndokuti unyatsoti zvinhu zvitori zvaiti matenga zvinhu zvese vana vadya vaguta vaita sei besides that ka sikukanga wai.
Ko nyaya vamwe vanomboti vari kushandisa zvinonzi tsaona munganyatsotitsanangurira kuti tsaona chii?
Tsaona tinenge tiri like ndobva ndati mwana mhanya unotenga mafuta $2 opimirwa muka katini kana tushuga twopima zvese ndezvekupima tsaona ndezvezvinhu zvekupima cheche nengo chingotenga tunhu twekupima kuti twekupima kwacho hapana kwatinosvika inga haukwani hamukwani
semhuri
itori nhamo kutotambudzika ukaona munhu achitenga tsaona kutotambudzika kusvika kwepedzisera
saka imi munoona kuti poitwa sei sisi ishakira pamira pakadai mamwe madzimai vakateererawo vari kuti saka zvonzwii vanhu vangaite sei
tangodai vangoyuza havo us ka zvango ndofunga zvinhu zvainyatsostabilizeka zviri nani here pane kuti bhondi ikai hatitombozive
aiwa tinotenda chaizvo sishakira muve nezuva rakanaka kuno kumasikati
aiwa kunoti akurara
maakurara muda kumbotaura nechirungu here sishakira
mave why are you saying that why
All right, bye-bye.
Okay.
Star, one of our callers there, Shakira, she's saying that she feels that the government should go back to using the United States dollar because she says she's a vendor, but when you buy your stuff, by the time you sell it and the time you try and buy back or reorder, you cannot do it because the rates are going so fast.
Mm-hmm.
So she's just advising the government that they need to go back to the US dollar. The RTGS system is not working.
Yebo ke sizwa umunye umlaleli lapha la ukhala ngokwemali ukuthi hayi imali leyi ama-RTGS ayisebenzi ngabe kusetshenziswa lona idola leMelika. Sithanda njalo ukwemukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Siyabona kuloxolelani elidube uthi good evening watching from Port Elizabeth. Kulotiyo Gumede uthi good evening yena uthi sibukele ke eseDurban njalo kulo Edindebele uthi yena ubukele eseNgilandi linanzelela ukuthi nxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo yathumeza nje inombolo yakho sizawutshayela kumbe ulombiko wakho ofuna siwubale lapha emoyeni sizawubala okwakathesi sesibuyela kuye ke unkosikazi Nkiwane ungasichasisela nkosikazi Nkiwane ukuthi khona ngapho emaphandleni abantu kubaphatha njani udaba lwemali bathenga njani ama-uniform abantwana besikolo ama-school fees ukudla lokunye
uyazi udaba lwemali lunzima abantu bayazibuza ukuthi kathi uhulumende lwanomnye wake wathethintshile sabone idola le-amerika selikhona kathi lo yena utshintshe kwehlile kanjani ukuthi idola le-amerika libuye bazi ubuza umbuzo lo okubuhlungu sithandekile ukuthi omama besibakhuthaza ukuthi kabenze lokhana okokujikelana izimali begcina izimali okuthiwa ngama-ISALS sibonani futhi sesibabulele ngoba bebedikelana becabanga ukuthi amnyaka usiyaphela sebesithenga lokhu kudisemba vele abasathenganga lutho khathesi abathe bakwenza idola vele ibhondi selihle lafa nyanyanyanya sekubuyele kulokhana oka-2008-2009 asisakwazi abantu abasakwazi sebemile ukutshayelana izimali vele bazatshayelana lazo bezithatha ngabi ungathi ecocash umthuli uyathatha ustrive layathatha abantu abasakwazi ukuthi baye ngaphi ukuthi kathi pho benzeni RTGS ayisebenzi bond ayisebenzi kulobu zima ama-infomu abantwana sike sazama kubo January abantu bazamile bagijima bethumana besiyathenga kubo South alisathengeki bantu abasalikwanisi asikwazi nje kuyabuya iJune kuthi abantwana amajesi bazawathola njani laba abaqalisayo kulobu zima emakhaya ngoba abantu bagijimisa ukuthi adinge yona imali adinge ukudla adinge nje ukuthi ahamba egwanda ngengazazi le ukuthi njengabanye sithi lapha abasemathetsheni abasekubo wilonke bayaquma ngenyawo kodwa sike sakhuluma kwesikhathi lapha ngikhuluma ukuthi oginye sebebaningi abantu bayesaba ukuhamba kulobu zima kubese ngisithi abantu ukusela abanye bebenakho kuzimbuzanyana kwabuthumbe noma kunjani bangaya ezitolo baye kwenza ukuthi abezitolo bathathe imbuzi kulobu zima lakho abasela la kungavela kukhulu sebethathe ukusela lobu sibona ngani kusela imisebenzi lobuyanga nje osebukhona nokuthi akusela omunye obopha omunye angikwazi ukuthi singakuye
kulungile libambe khonapho ecingweni sizabuya kini njalo lisichathisele ukuthi kambe lokho kusebenza yini lokhuyana kokuthi bahambise imbuzi bephiwe ama-groceries yini abantu siqale sithathe umlaleliye mavila hello caller
yes mama tizimezvamazina simakadi
atiri wadi tiri kusaura nani uyezve muri kupi
Samuel Nyegete kwamurambinda kubhoirawo
kwamurambinda makadi iko kwamurambinda uko kuri kudodi nenyaya iyoyi nyaya dzemari nezvimwe zvakadaro daro kukamira sei
kwamurambinda kwakushungurudza kwamurambinda kuri kushungurudza nekuti mapraizi aringoita chamaramba mhuru pasina kana sosi yemari inowanikwa vose vashoma vane vambei vari kumabasawo mabasa acho akapera mucharangarira paya ndichiti isu taiva vafudziwo mombe mombe dzacho dzakafa
ehe
saka izvozvi izvizvi tiri kumedza ndechekuti pasiri kutarisa kuti tine hurumende itsva taakutoshamiswa kuti inflation yakwira zvakadai minista wotaura kuti zvinhu zviri kunaka while hist muzimbabwe tine 90% unemployed which is ari kutarisa pavanhu 10% haari kuti ndo pari kunakira zvinhu asi kuna nambuya vari kumusha vasisina pekutangira vari kuda kuenda kuchigayi chigayi chiri kungokwira every day kuti vanhu vadzokere paguyo ichi kwava kurimwa chibage hazvichagodzeri
saka kumamisha
apa ndikushaya kuti minista uyu ari profesheni yechikoro here kana kuti ndeyekungoti uri promotisi
saka kumamisha vanyekete vanhu vari kuzvitambira sei zviri kuitika mumadhorobha izvi vananyatsonzwisisa here kuti RTGS iko keshi US zviri kufamba sei ipapo
apo ndovaita dambudziko zvapo ngozidza kuitika ndezvekuti ane commodity ndiye aakungotaura zvaanofuna saka kuti iite argument hapana pokutangira because hapana sapota saka vanhu vakungoti zvataurwa izvozvo kana awanawo ungotenga ashaya atoshayana chese
saka poitwa sei semaonero enyu tinoona kuti mangwana kune nhaurirano dziya dzavari kuita dzenational dialogue mutungamiri wenyika achange achisangana nevamwe vari munational dialogue asi imi dai maiwana mukana wekutaura naivo mutungamiri wenyika kana vanthuli ncube ava maitsiyi
ini hangu in general pfungwa yangu pachangu inoti ava minista ndo vanyatsokundikana saka dai zvichibvira ivo havo pachavo vanengabe vachida kuiva munhano ogona kununura vanhu vaingozvitaurira kuti ini apa ndatadza potsvagwa mumwe munhu anokwanisa kuti ati ndinogona or else maonero angu akanyatsokukwana chaivo ndeyekuti iyi hurumende yatoratidza kukundikana because kana mukatarisa vamugabe tisati tavabisa kana kuti vasati vavabisa sekutaura kwavo chingwa chaiita 90 cents tichichitadza hedu pa90 cents ipapo asi izvozvi zviri kana tichitadza kubva patabva kuelection its almost about 9 months or so asi chingwa chakawedzera pamusoro pe90 cents ne$2.60 which means taane 35 cents per month paingrement yechingwa but munhu woti zvinhu zviri kunaka ito tani marofu matatu pamusoro pechimwe chataitotadza chiri chiwani chakadaro saka apa ndaandifunga dialogue iyi semaonero andinoita haisi asi hapana dialogue because sekubvunza ani zvakewo anofamba kana mbc alliance isiri involved mudialogue hatisati tatane mwoyo wokuvaka nyika nekuti zviri pachena kuti hatigoni kubatanidza vamunangagwa nevanhu vavo vavainavo vakawanda ivavo panhamba yakainai nemunhu ane zero nekuti pfungwa yekuvaka nyika kana ichishandiswa inodzoka kuground totarisa masel ndokunobva pfungwa mp kana achiisa nyaya yekuparliament haisi nyaya yaanofunga nemukadzi wake nevana vake mumba inyaya yekuti anenge achiyadzoka achiyadzirisa vanhu kumasenders econstituency then oenda nenyaya yekuparliament achishandisa pfungwa dzevanhu vese saka kana munhu asina vanhu achingo tindira mba make ozo mirira nyika zvingo dudza kuti atati tatanga kuita dialogue ndaifunga kuti iyi zvaiva nevaikanzira voza pakungonyaya yekupedza mari yenyika shoma yacho yatiinayo nekuti hatina zvatinotiburitira pakuvira kwezuva.
Aiwa, pakanaka tambunzwawo kubva kwamuri ikoko kwamurambinda kuti kwakamira sei. Asi mungati mimi muri yenyu inoda mari yakawanda sei nekuti tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75%. Imimi munoda mari yakawanda sei pamwedzi uyezve mombotarisa nezvamaimboshandisa tomboti gore rapfuura?
Ndaitaura paya titi mavhilasi ndichiti ndaiwana $80 pamwedzi.
Aha.
$80 yaindikwanira kuita zvese ndichibhadharira wana yechikoro ndichisarawo ini ndichirarama. Saka nhasi kana tichitarisa hapana kazviya zvakanzi mari inowanikwa kubhengi iyi mari yekuti tiringoiona hedu pamukoto kuti kana tichida kutsvaka mayuta. Saka rete yemayuta kuno kwedu kwamurambinda iri kuita $4.50 pa dhora. Saka zvoreva kuti 8 iya yandaiwana times $4.50 ndiyo mari yandofanira kunge ndiinayo. Ichizizi ipenani stata kana takatarisa mamiri akaita ikonomi nhasi.
Aiwa, mashoko makuru kuti tinokutendai kunge manga muinesu vanyekete muve nezuva rakanaka.
Mashtai.
Bye bye. Ndiri kunzwa kuti nemumwe muteereri zvakare. Hello Clara.
Hello, maswera sei.
Taswera, maswera sei kwamuri ikoko. Muri kupi, Sister Clara?
Ndiri kuJoburg.
Taurai tinzwe, kwakamira sei kuJoburg? Uko muri kuonawo sei nyaya yezviri kuitika munyika panyaya yezveupfumi izvi?
Isingoteti, muviri ndouri muno muJoburg. Asimeya nepfungwa dzese dzinenge dziri kuwana kumusha.
Ehe.
Saka nemamiri akaita zvinhu kudari so unonyatsonzwa kupererwa kuti chokwadi mwari ati taita sei ende unozvibvuti. Saka nyika yedu ichichagoma nekudii nekuti kana tichimbotitumira vana iri mari kuti vatengese wonzwa mwana ane 12 years akupfuudza kuti mama kuno zvinhu zvadhura kunobvawo kupererwa.
Mune mhuri yakakura sei Sisi Clara?
Ine machild headed vanogara vari 3. Saka ndinongotinenamondotumira riri gresari asi pane zvimwewo zvaunoda kutengwa kumusha ikoko. Kukozoitawo maextended members of the family maneighbors vanenge aunenge uchitarisirawo kuti pane chiya chawatumira mupewo mbuya nhingi mupewo amai vari kwakati katini ezvino unotoona kuti zvakatooma zvakutongooma nekuti zuva rakapisa kumusha kune nzara inflation yobva yadai so vana iko zvino vachitaura nemwana amasikati achiti mama hatiti kudzidza kuchikoro nematicha hatisina simba.
Mwana anodzidza kupi kuZimbabwe?
Anodzidza kuChirugwe.
Saka
naichitaura ndinomubvunza nhasi maita chii ezuva akati nhasi aita neti shona tete sera nezuro wangu anzichicha vangouyisa weki tete mamaticha haana kutombouya kapedza dzidzo ari kuita mamaticha anatouya ndasindabvunzazve maita masubjects ati asitangoita neti nepe mamaticha haana kuuya.
Saka poitwa sei apa semaonero enyu? Imi muri kutaura kuti magara ikoko kunze kwenyika vana vari kumusha vari kutova ndoo vakabata mhuri. Poitwa sei apa?
Inini situation yedu yekuZimbabwe yakutongosvisa because last week ndanga ndiri kumusha ndogara ndichiita kona apo mundani yesasikarani. Ukapinda utambamba era chaiyo chaiyo inorimwa tubu chaiyo nechemwa mbuya. Mapuraizi achona angityisa kuti nhunguru chaidzo dzadzo kuenda pamusika paya chaiwo tinobvunza nisi ndaingobvunza radio nini kuti inatoona kuti ii chaizvo chikurusika kuti puraizi iri kudana tubu yekuti ungongunguru chaizingazadzekana dzi ndopaunonyatoona kuti tiri kuenda kupi
Aiwa mashoko makukutu sisi Clara Muveni zvarakanaka kwamuri ikoko ku South Africa.
Thank you very much.
Bye bye. I've just had the two callers, both of them saying, you know, things are really, really bad. I have Clara, the last caller, is saying that her family is in Zimbabwe. Mm-hmm. And she says she has two child-headed families, but they've been complaining, especially the school-going children, saying that the teachers are no longer teaching because they themselves can't even afford to come to school and they've got no food because they're not getting paid or they're not being paid enough. So she's just saying something has to give. She's very, very upset. She says she's physically in South Africa, but mentally in Zimbabwe.
Yes, one can almost imagine that mm-hmm. must be very difficult, and most families are experiencing that. Si buyele njalo kumhlonishwe laye lapha ecingweni unkosikazi Nkiwane. Ngithe ngizabuya kuwe njalo usichazisele ngokuthi kuyasebenza yini emaphandleni ukuthi abantu bayithenga impahla besebenzisa imbuzi kumbe baye GMB ukuthi bayithole umumbu. Abantu bathenga njani impahla?
Imbuzi azisasebenzi.
Oh.
Kuqala wawungaya esitolo uthi kumuntu wesitolo ngicela uthathe imbuzi unginike utsotsi i-50 kg.
Mhm.
Abasavumi ngoba indlala inje bazazithini wona abasazivumi.
Mhm.
Mina ngibona umthuli angilashuwa ukuthi uvele uthaza ukugwanisa lokho.
Ye, lesikolo esikolo oh lingaqhubhe. Eh.
I-2% yakhe kumele ikhuphe. Ngoba i-2% vele ihle idle imali yomuntu sizo zonke. Nga ungathi athumela i-$30 uzabona sekuhambe $50 nge-RTGS. Yiyo abantu abalayo. Ezikolo kunobuzima emakhaya. Ngoba u-headmaster la ayivumi imbuzi. Uzayenzani? I-SDC kuqala bengxenye wawungahamba. Kuthi amatitsha bathenge bethengele isithebo kumbe bethengele ubusa ezindlini zabo emadorobheni. Kathesi laba abaselamali abasakwanelisi lokho. So ungazithala imbuzi uthi uya layo esikolo akuna mntu ozayithenga, uyabuyela layo ngikhaya. U-headmaster vele anika ivumi ngoba uzayenza nengelafikayo.
Ye, kodwa leziyana inhlanganiso esasizibona zincedisa abantu ngokudla emaphandleni ezinjengabo-World Vision, labo-World Food Program, lokho zinika yini abantu ukudla? Ye, lekhe.
Asikababoni futhi asikaboni lokubhaliswa kwakhona. Angithi siyasibone sebesithi kuyalizebhalisa, asikababoni kumbe bazabuye. Kulobunzima abanye abantwana vele bazihlalele ngoba kathi abazali bawuthi umntwana kaye esikolo njani engadlanga.
Manje bayenzani ngoba bazihlalele nje? Manje benzani abafelekwazi intandane labanye abaswelayo ngamafeature?
Kunzima kakhulu. Lo nyaka ungananzelela abantu bafuna ukuthi umntwana hambe esebenza kobani. Kobani lakho abasafuni umuntu ngoba balamali yokubhadala lowo mntwana. Kulokunzima vele okwakhathi esafika yiboni phambili ngemuva. Abantu basadidekile nje batshayisa izingelezane bendawonye behlupheka okunye okumangalisayo. Abantwana bakho ezikolo ungakhangela amankazana le inikhesi yomntwana owestenmoa lapha okumeluthenga wasestenmoa esikolo ugogo ahlezi layopho kumzima njengomntwana amdobhileyo usekhaya umntwana okumele ayekufom one kasafundi angithi ngisitho sekumele ayekwenzinde ngikukhangela omunye ngubole mali ayekwenza yanxa esethwene ebhoda ngikhaya ama-elimerities azaba maningi.
Yeyi, hayi kunzima. Libe libambe khonapho sizaphenduka kini. Sixoxa la.
Hello, caller. Hello.
Hello.
Makadiye nyu caller taura itizwe. Ndiyani ari kutaura uyezve muri kupi?
Ndiri kumarondera.
Kwakadii kumarondera uko?
marondera kwakanaka kundi Thomas Mronzi marondera.
Ehe, taurai tinzwe panyaya yezveupfumi zvakamira sei kumarondera.
Ya, iki zvino zvinoshuwa patava paipa.
Mhm.
Panyaya dzeupfumi maprize chaichaiwo ndeitikuona ari kuramba achikwira.
Mhm.
Apa vashandi mare hapana chiri kuchinja. Saka tazingoti odai shuwa pakwanisa kunzi kusvika vanhu vataurirana zvinoita kuti vanhu vanoenda kubasa zvisvike shuwa vanhu vari kuenda kubasa.
Mhm.
Kana
muchiti vataurirana nyatsotsanangura ipapo muri kuda kuti vanani vataurirana?
Ya, tatotara vakuru vanoita nezvematongerwo enyika vanovete kuti dai vakwanisa kugara pasi zvietuzi yavo gaive dialogue yevanhu vane chekuita nemamiri akati zvinhu ite. Imwe ndiri kuona iri kungeitwa nevamwe vanhu vasina kana ituti fosi kana kuti pundiki. Saka ndachimbotiwo iye aikwanisa kutaurira zvakaitawo purezidendi Mnangagwa navaNelson Chamisa, iye aikwanisa kutaurira nawo. Aino kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Dai imi maiwana mukana nekutaura nevaviri ava maivati chii? Zvii zviri pamwoyo penyu zvamungati chokwadi vaMnangagwa kana vaChamisa dai madai uso zvinhu zvaigona kugadzirika?
Ya, dai ndaiwana mukana wekutaura nawo ndaikwanisawo kuti no apa panguva yatiri nevanhu shuwa kumaelections akabvako zvakabuda zvakabuda, but kumbiro chachangu wacho kuti daiwo itawo zvinhu zvinoita kuti nyika ichienderera mberi. No, pane makakatanwa kuti maona kuti ndii ndakahwina maona kutiwo ndini ndiripo, but izvezvo manje hazvina zvazviri kubatsira vanhu. Saka ndandichikumbira zvinobatsira vanhu apa nezvekuti no shuwa zvatakaita izvi zvakadai zvakadai, but ngatingobatanai tichimboumbawo gavhumendi ofuyini.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo vaMronzi, muve nezuva rakanaka kwamuri kumarondera uko.
Zvakanaka iyi.
Bye-bye.
Bye.
So I think you have a caller.
Ngizwa kuthatha lo mlaleli ecingweni. Ngubani esilayo ecingweni?
Bami umgande.
Yebo, linjani? Ndifona lingaphi?
Fona sedinga elusulu.
Yebo, kunjani khona ngapha?
Ah, ngapha ungcono uyaphileka, but umthando mbijani?
Ye, uthi kuyaphileka, abantu bayenelisa yini ukuzuza impahla zokusebenzisa, ukudla lakho konke?
Ah, lokho manje ayikho ongachiphanga because ngapha abantu baphila ngokulima elusulu. Indawo yangikhona vele indawo engani phandle mbijani kwebhinga, but asebhinga othi imango yangikhona bayihamba abo nginabesiye esibhedlela kunzima especially umama kuye esibhedlela ebhinga wangikhona about 129 kilometers abayabe besiyabeletha khona ngale bhinga ukhathana izibhedlela yivela amaphilisi ayepenyukulani vele batholakali ngapha.
Manje abantu bayenzani? Akukho unxabesiye esibhedlela, kula maklinikhi eduzane.
Ikliniki nje angapha elusulu iyodwa, ukuthi umuntu uyahamba ama-40 kilometers ukusuka emakhaya bezilandi ikliniki besiya bahamba amabhasi kumbe amakhombo okuya losuka uBulawayo besiyafika khona ngale endaweni zangikhona belale emabrandi ezitolo.
Heyi, ezikolo-ke kuyathengeka yini? Kuyabhadaleka le mali yama-school fees konke lokusetshenziswa ngabantwana ukufunda?
Amabhuku apha songama-2 dollars, songama-A5 lokho kungamabhuku. Ezitolo vele nje okukhuluma komunye ngisho omunye honorable engumphile ekukhulume sithi impahla zigcwele ezitolo, zigcwele sibi leve lingahamba legonyeti lami elomumbu ngapha ngilifakela phane erodini, yabe ligcwele umumbu, kuyabe kuswela abantu abathi bawudenga umumbu wangikhona. So okuthenga vele akukhulume ngapha, sithi angumumbu ezitolo ngingakuye ukuthi izulu line kuhle kuhle.
Ye, manje usizo lilithola ngaphi? Liyake likhulumisane labo councilor benu abedale lephalamende kumbe ezinye iziphathamandla zikahulumende nje ziyake zikhulumelani ngalolu da?
Mina ngucouncilor we-ward 17 ebhinga ngapha kubhinga South Constituency, but akuningi ngapha kubuya kuba njengabopolitics njengokunye kwabuya ngapha le i-action aid yabe yale yenye into ethiwa yi-click kana zwo vhuya wa ni wa vhanya vhafana u tanga mayuti vha ni mali yam kona wa ndo iva but 22000 yo kuya ku political always no ngwa so vhere ndi anga pedinga vhere kwa dzaka kuti MDC kuzimuta abantu vhetore kutshekuti
ha u sikhuluma lo councilor laphana nxa bebuya ukuzokwaba ukudla babe labo councilor labo babe sabela abantu kumbe behambisa amabizo abantu abadinga ukudla lokho likwenza yini khona ke
amina nje angapha ngingakhuluma nje ngalokho kwesosha wose vele lo muntu angikhona ukuthiwa ngumdungwe kumbe ngobani komiti zangikhona ngazamizwe ukuyafika ko-chief ukuthi ngizama ukubona indaba yangikhona ukuthi lungiswa njani abantu bangikhona kababuye bayabe sesabela khonokho ukuthi bayabe bethiwa ngabe-MDC so ngazama ukubiza imihlangano yangikhona ngapha vele wakaluhlala ukuthi abantu bebuye ngobuningi babo
ngezinye indlela lani i-council yakukho elingakwenza ukuthi lincedise abantu
ngiyazama njengokunyeke engizama ukwenza ekabuva kwenye i-village le nakaluba ngizama ukwenzela lokhu mobilize abantu ukuthi beyakhe amaklinikhi but imali zangikhona lazo zingani ziyahluka because yasithembile imali ye-CDF kathesi ayo mali yangikhona kani kayiphumi kuzwakala ukuthi siyaphuma kumbe kuhamba nayo ibonakali.
Ye besikhuluma lomunye laye osegwande sithi kababoni inhlanganiso lezane zipha abantu ukudla lakho khona ngapha ebhinga ke zikhona yini?
Hayi nike wadi vele bathi bona vele njengo uwadi 70 lo indawo okukani bantu bayaziphandela bayalima so ngizwe njengathi esibingananga vele ha kuyindlala isikhathi esiningi vele amadona anika ukudla ngapha kawabuyela usulu kodwa kuthiwa indawo abantu abakwanisa ukulima even amanzi isibhorane sibili amanzi abantu bayahamba ama-8 kilometers 10 kilometers kungakuye ukuthi uma uba ngufitshane ngama-5 kilometers ukuyafika esibhoraneni abantu kuthiwa bayasigebhela isibhorani vele kunzima ngapha elusulu ngathi ilusulu vele indawo enzima kakhulu ukuthi even isitolo zangikhona ngikhuluma kanje bathenga ngomumbu sibili ungena nesitolo esitolo uphethe igala lomumbu kumbe ibhaketi lomumbu.
Oh khona uthi kungani usithi azifiki ngapho inhlanganiso ezizimele ukuthiwa ngenxa yani
kuthiwa ngapha bayaziphanda bayakho andi indawo yangikhona ngani ngapha ngendawo yokulima abantu babuya kundawo le belanda ukulima abane bangikhona so indawo yangikhona kuthiwa abantu bayakwanisa ukuzisebenzela bayali babelimi kodwa isikhathi kusase-right kusase lizwe sibili babelimi kodwa ibanike imali belime okunye nje okudengisa njengomumbu even i-GMP kathesi ungafika lo mumbu omningi abawudengisayo last year babezisebenzela abantu but kathi isizulu akula so ukudla kabakutholi bantu laba banika ukudla bangabuya betholi umumbu ugcwele i-GMP but abantu bayazuza so ukhanya kuthiwa bayazisebenzela
kabakuye ngiyakhumbula sikhuluma lo councilor wakhona ngapho umnumzana TTK angithi umnumzana Thonse
Mkombuye.
Ye, lai wacho njalo ukuthi because isikhathi liyazuza mbijana emasimini.
Ya, indawo yokuzuza sibili nxa kuyekuthi uNkulunkulu esinikile sibili njengoba vele akula mamine akulani vele abantu imine yangapha kulidini le yethu ngapha ngathi elusulu abantu bathembe imine yabo yokulima nxa kuyekuthi uNkulunkulu ebazwele.
Ye, hayi kulungile sibongile ukuxoxa lani celani ibizo lenu njalo okokugcina.
Uromeo Mgandi.
Hayi kulungile sibongile.
Hayi ngibongile lami namhlanje ngifone ngikhe ukuthi libe lingithinta mbijana.
Ye njengoba sesithethe phansi nje ibizo lakho konke salifonele.
Hayi ngiyabonga mama.
Hello caller. Hello.
Magadi.
Tiripo Magadi yenyu tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinotaura na Lazarus Tanoya ndiri kuBotswana kumalepulule.
Ehe, tipewo maonero enyu panyaya pezviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi.
Ehe, munyika dzakaoma hanzvadzi. Ehe, dzakaoma nokuti iko zvino hatinzwisisi vana vanofanira kunge vakavhura zvikoro asi kana vakavhura zvikoro matiya ichitadza kuinda kubasa nokuti havana mari yokuinda kubasa kwacho. Zvinenge zvakanyanyisa kuoma ini kumushani nobva kwachii.
Saka muri kuzwa kuti ikoko vanhu havasi kuenda kumabasa
havasi kukwanisa kuenda vose vanenge vakwanisawo ndevanenge vakwanisa vamwe vanotadza kuenda
saka poitwa sei apa semaonero
enyu nyaya inonetwa ndeyekuti zvokwadi vakuru vedu ka munyika umu. Vatonga vakazvitarisa ivo kuti kana vachiguta zvakanaka. Nokuti kana vakasagadzirisa nyaya dzematongerwo enyika, upfumi hwenyika hunotongowana confidence yazvo yavo pamatongerwo enyika. Kana matongero enyika asina kumbomira zvakanaka, nyangwe tikataura kana kuti vanotonga vakataura kuti zvaziri ndozvakatonaka zvakadaro, zvinongoramba kugadzirisika. Saka kana ndisina nechokuti kana vangataurirana, vanotaura nyaya yekutaurirana, mange dambudziko riripo ndirokuti handisi kuzva platform ingaita kuti vataurirananewose zvakanaka. Nokuti vamunangagwa vanoenda kunotaurirana navamwe somutungamiriri wenyika, asi havachaindi palevel platform navamwe. Ivo voenda pakakwirira vachiadresa vamwe. Zvino izvozvo zvinoita kuti kutaurirana kwacho ka kusataurirani-ka, nokuti kana wakuadresa vamwe wakutongovaudza zvaunofunga.
Saka
kana pakawana munhu unogona kuva muyananisi, womoderata ivo vachitaurirana, ndofunga zvokuti izvozvo zvingaita zvakanaka.
Aiwa, mashoko makuku, tinokutendai chaizvo. Mukoma, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda chaizvo, tinotenda nokubatwa pachirongwa.
Aiwa, chirongwa ndechenyu, garai muchidzoka. Bye bye. Iye, sezwa njalo kuti silomnye umlaleli ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, kunjani mama?
Ngiyaphila, ngikhuluma lobani, njalo ungaphi?
Ukhuluma no Ichizozo, ngise Durban, South Africa, kodwa ngokuzalwa ngise Zimbabwe, eCholocho.
Ya, yebo, hayi kuhle ukuba lawe kuhlelo. Ungasipha umbono wakho ngodaba oluse kude?
Yebo, sisona.
Ungasipha ke umbono wakho ngodaba oluse egudwini. Uyakuzwa okwenzakala ekhaya, abantu abalamali, abalamafutha ezimota, abalamanzi, abalamagetsi.
Yaba njengamanje njengoba ngikhuluma naye, ngikhuluma nabantwana ekhaya bekobulawayo, basho ukuthi hawu ugesi uhamba 10 hours, amanzi ahamba 2 days, abalamanzi akunaleta wenzekithi. Ngithi mina ngombono wami enginawo siswami ukuthi bajabulela yabona ukushintsha iketele, ukususa ilokhu njana iketele, ufake ilokhu njana ibhodo eziye ukuthi nawe sitshintshile sokungcono. Mina ngokombona wami kusafana. Into okufanele nje siyenze njengesizwe saseZimbabwe ukuthi nje sitshintshe yonke le nto endala, sibone ukuthi sifake abantu abasha, into entsha. Mhlawumbe sithi yona sinikeze leyo opposition i-chance, bakwazi ukuthi sibone ukuthi basilethelane okusha esizokwazi ukuthi kusisize naye. Ngoba nje wasingekho nje lapha ekhaya, kunesizathu sale nto eyenzakalayo.
Ye, manje khonokho
abantu abayibona bakwenza lokho ekhaya basaqhubeka bayahlupheka kuyimanje, ngaphansi kwalabo bantu abejoyini mhlawumbe bazofika balungise izinto babalungisele. Kunalokho sokuwesi kufanele ukuthi usuke Sodoma uye Gomora.
Manje khonokho elibathumela khona ekhaya kuyenela yini? Kula khona ngapha into ziyabambeka yini ukuthi lingabasiza?
Akuba ngisho kubambeka phela, ngoba la eSouth Africa phela isafana le goli yakudala esiyaziyo mama. So izinto nasezithanda nakho ukuthi yitsheka zisafana ngala ndlela ebesazi kudala ukuthi uma usegoli umuntu kunalokhu nalokho. So into baye sezithanda ukuthi kufise kufane. So kungcono ukuthi nalowo mkalo okutholile ukuthi uyaphonsela ngala kufika ngala kwenza lutho.
Manje kungcono kuyini, ukuthumela yona igrosa ngokwayo kumbe liyabathumela ama-runs nxa sebewatshintsha sesiba ngama-RTGS?
Kufaka izinto komalayisha ngoomalayishaento bafika ekhaya ziyabiza. Zongena lapha kotemu hayi pakobulawayo into double prize nale nto eyithola ngala. Ukuba bazothatha le nto ngifake kumalayisha ahambe naye ekhaya, ehlezi zonithatha lo 100 rand 200 rand, kusho kuzoba ngcono than ukuthi ngiyothenga le nto, ngoba le nto engithenga la ile product engithola la e-South Africa. Than ngizenza nje umzekelo, zosebethi mhlawumbe ngizofika ngithenge la ithini lelokho njani, ithini le i-full brand ithini, ngiyithenge ngo-9 rand 10 rand. Uzofika ekhaya yona uyithenge ngo-$2, $2 uyithenga more than like fikela ko-30 rand, ithenga into efanayo uzoyithenga like ngo-10 rand. So if ngiyithengile mhlawumbe nganikezela lo muntu ukuthi ndoda thatha lonke uyokushiya ekhaya, ngizokhokha leyo mali encane kuyena ngeke kufane.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu umbono.
Mina nje isiqoqele ngisona ukuthi lapha lezinkanti futhi dinga nje i-renovation nje, libuye liqale phansi kabusha nje, yonke into ihlakazwe nje, kuye kuthiwa i-draft. Oba sidala i-draft
ethe umuntu sisho nje phansi sithi asiqaleni phansi kudlalo kwawo just point kudlalo kanjani mhlawumbe ukhona umdlalo ongaqhamuka ongabazulekelalo.
Yebo, ngiyabona uyabhoda kodwa awuyitshayi khona isikhonkosini thi vele ngempela yimphi lo mdlalo. Uyasaba khona
lapho. Leso sikhonkosi kube isikhonkosi sami lapho ukuthi kufanele lento esinayo la kufanele ukuthi into engekho. Manje ngeke ngibuke izolo ngibuke lapha endabeni ikwenziwa kulokunjana kuleyo chief wethu uNdiweni. Lento ekhomba khona ukuthi izinto zisazideka eMpumalanga zikho ukuthi lamaNdebele lamaNdebele singamabhala kakhulu. Kulaloko nje ngiba ngibuka lanto ngibuka into ebuhlungu kumina ngoba mangibuka laba bantu bamile bayavidorize instead ukuthi ngayibona baphakamayo bavikele lokhu into lapha bona kunaloko bavidorize ukuthi hayi bafuna ukuthi bangene kuma-social media ukuthi sibone nanani. Ekugcineni kuzothiwani sesongena kwi-media sithi bring back Ndiweni lesendesi kathi
kubaseuzwakele-ke hayi lusegudwini-ke lona udaba lukaNdiweni. Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo mne wethu.
Ngiyabonga kakhulu sisami, ngiyathenda futhi ngabuye ngingene futhi eshori ngesikhathi esizayo.
Ye hayi sizahlala selithinta.
Hayi mibe kahleke mthwakazi omuhle.
Toda kumbochingamidza vari pachirongwa chedu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinoziva kuti vazhinji manga muripo but vamwe vatoenda vanga vanyora namba dzavo, dzimwe namba dzisi kupinda. Courtney Mempi Courtney ari panapa ndiyanga ari kutaura nyaya yetsaona. Hanzi tsaona ini ndinoiziva yambotaurwa nasisi Shakira vanga vari pano achiti iye aigara achimboitenga paanga ari kuZimbabwe. Tichi Mudadi hanzi tiripo yedu. Bernard Machaina hanza watching you from Botswana. Lazarus Tonai ari kuti ndifonerei. Courtney avati 90% tisu povo, 10% ndivo vega maminista vari kushanda. Fungai Masendeke ari kuti ndifonerei. Tamboedza namba dzenyu asi hadzisi kuita parizvino. Liberty Nyanongo anzi ndifonerei. Bevanton Nyasha Zingwena ari kuti watching you from South Africa ku Eastern Cape kumtata. Edith Gara anzi ndiri kuno ku Botswana watching you. Zvidzai Ruzvidzo vari muno muAmerica vari kuti I'm watching you. Tinokutenda Isabelo Regi Mangwizi avati ndifonerei. Munoziya zvokuita kana muchinge mapinda muchirongwa muchida kuti kufonerei, please isai namba dzenyu muine makode namba enyu kuitira kuti zvitiitire nyore.
Yebo ke, sibonge njalo uti Mhlabangana uti watching from Newcastle. Sibonge uJose Dube uti linjani bakwethu, ngilalele ngise South Africa. Sibonge lo silambe over, sivanenge over. Ngambe libizo lakho uthi as long as the mafia government is still in charge, forget about the economy. Ngumbono wakhe lo, thina sichonga ukuthi uhulumende uyi mafia. Marvelous. When we're talking with Mrs. Juliet Nkiwane from the Women's Development Association, she's saying that life is also tough for women in the rural areas. They used to have these money groups where, but now they can't because of shortages and the way the currency is moving. And she's also saying they had gold projects where they would give each other the gold, and then once there's a young one, they pass it to the other one.
Mm-hmm.
But now it's hard to sell those golds because there's no one who can afford to buy it. And the other problem they are facing is that the golds are no longer accepted in some shops, and some shops are not even accepting the maize buckets like they used to.
Mm-hmm.
But with this problem, the councillor of Ward 17 in Binga, Mr. Mukande, is saying at least they still, in Lusulu, they still accept these buckets of maize in the rural area so that you can get it in exchange for goods. But she's saying the other problem the women are facing, they can't even afford bus fares, so they have to walk long distances, and that exposes them to rape and some other kinds of violence. And some girls are dropping out of schools because some parents cannot afford to pay the fees. That's the problem that they are facing. And I see we don't have much. We can't go back to you now.
No, let me just sum up what you said in Shona. Tukunzwa hapo kuti vanga vari pano munyarikani wedu vari kutaura ivo matambudziko ari kusangana nemadzimai kumamisha. Vari kuti ivo kune dzimwe nzvimbo kumamisha vanhu vaimboshandisa mbudzi kuti vakwanise kunge vachibhadhara zvimwe zvinhu nechibage, asi pari zvino hazvichabvumwa kune dzimwe misha. Asi kune avo vari kuBinga pane vapinda pano vachitaura kuti kuBinga vachiri kutora
kutora zvinhu zvakadai sembudzi saka ndo zvimwe zviri kusangana nemadzimai pana Itaika wete ari kuti alo tete aiwa tinokutenda imese manga muri pachirongwa chedu uyezve tinokutenda izuva nezuva munouya tinoziva kuti data rakuti netsei uyezve kune avo vakateerera pari zvino kana manga muri kuedza kunzwa studio 7 na 7 o'clock tanga tiri kuwanikwa isu zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka asi zvichiri kugadzirwa aimini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington star
yes vonge njalo nkosikazi Juliet Nkiwane we Women Development Association in Zimbabwe eGwanda ivesilayo kuhlelo livalelisayo ngusithandekile.